Urongwa hweIVF hwakambomiswa makore ekuma90s uye chiremba vakabatsira kumutsiridza urongwa uhwu Dr. Tinovimba Mushanga vanoti vakaona zvakakodzera nekuti pane vanhu vakawanda vari kunetseka kuita vana munyika. Hapana umbo muZimbabwe hunoratidza kuti vanhu vakawanda zvakadii vane dambudziko rokuita vana, asi pasi rese zvikamu gumi kubva muzana zvevanhu zvakatarisana nedambudziko iri. Dr. Mushanga vanoti zvinogona kuita kuti makuru akaita dambudziko dziko iri pasi rose ndiwo mawandiro arakaita munyika. Dr. Mushanga vanoti pari zvino vari kubatsira vanhu vakaroorana chete, uye kutaura kuno pane mwana akazvarwa nenzira iyi muna kubvumbi ari kurarama zvakanaka chose. Vanotiwo pane vanhu vanodarika gumi munyika vane pamuviri pari zvino mushure mekushandisa nzira iyi. Dr. Mushanga vanoti munhu anotanga aongororwa kuti chii chiri kutadzisa kuita mwana asati apiwa mushonga wekuti aite mazai akawanda. Vanoti kana izvi zvaitika munhu anozoongororwa zvekare, uye vanobva vakohwa mazai acho vosanganisa nembeu yababa.
Patinopinda mutheatre hazvitori nguva yakareba, zvinoita kana 30 minutes. Zuva iroro ratinotora mazai munhu anobva aenda kumba haagari muchipatara. Then patinotora mazai tohatatora urume hwababa tosakatisa nemazai aya pofoma mwana ari mulebho medu, zvinogara 3 or 4 days tichiudza mapatients edu kuti zviri kufamba sei mulebho every day ratinotita sei ratinotinawo. Panozopfuura dhere zuva rechi3 nezuva rechi5 tozodzosera mwana mudumbu mama yavake. Toita pregnancy test yedu pazuva rechi10 ndipo patinotauda kuona kuti nhumbu iyayi yabata kana kuti haina. Kana yabata tinozoita imwe skani zvakare pa6 weeks yokuona kuti mwoyo wemwana wakurova here, ndipo patinotanga kuonera. Ipapo tinotanga kuti zvedu zvekubatsira mukadzi zvinobva zvaperera ipapo.
Vanoti kana nhumbu yabata zai radzorerwa muchibereko chaamai vanoramba vachiongorora munhu kusvika abatsirwa, asi vanotiwo vanowana vanhu kubva kune vamwe vana chiremba uye vanodzorera vanhu ava kunana chiremba vavo pavanongobata pamuviri. Vanoti kazhinji chinowanzokanganisa vanhukadzi kubata pamuviri inyaya yekuti machube echibereko chavo anenge akavharika kana kutadza kugadzira mazai akawanda, kwozotiwo nguva zhinji mbeu yababa inenge isina kusimba kana kuti yakasviba. Nyanzvi dzeutano dzinoti kutadza kusangana zvakanaka kwamai nababa kunotadzisawo vanhu kuita vana. Dr. Mushanga vanoti mbeu yababa inotanga yacheneswa isati yasanganiswa nemazai amai, uye zvinogona kuti mbeu iyi ichenurwe kubva kuutachiwana hwakaita seHIV izvo zvinozoita kuti pazvarwe mwana asina chirwere. Dr. Mushanga vanoti pane vanhu vakawanda vemarudzi ese vari kuenda kwavari kunobatsirwa.
Vana vatinawo vabatsirwa nechirongwa vakazvarwa for IVF tine ndianga ari wokutanga akazvarwa musi wa2 April, but for gore rino 2017. But for my intervention edu atinoita anonzi intrauterine insemination, in vitro fertilization, anobatsirawo zvakawanda wanda. Tane vana vanoti vanosvika 5 kubva last year.
Dr. Mushanga vanoti nzira idzi dzinodaidzira mari yakawanda chose zvekuti inogona kusvika zviro zvitatu nemazana mashanu emadhora.
Chirongwa ichi chatinoita chine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kubatsira nazvo vanhu vautraya kuitawo vana. Pane nzira dzatinoti in vitro fertilization unenge uchitarisa mari yakaita kunge 3500, but pane dzimwe dzacho dzakachipa inonzi intrauterine insemination, inoita kuma 370. So kuti uchizoziva kuti zvii zvaunofanira kuitwa, in vitro fertilization here kana kuti intrauterine insemination, kunge tatanga taona munhu toona kuti chinomubatsira ndechipi pazviviri izvozvo.
Vanotiwo kunyange hazvo madzimai ariwo anopomerwa mhosva panotadza kubata nhumbu, varume vanoonekwawo vaine dambudziko guru, uye nzira yeIVF inobatsira vese amai kana baba vachinge vaine dambudziko.
Kana mbeu yababa isina kusimba zvatinoita izvo, tinoita iyo yatoti in vitro fertilization IVF. Tinotora mazai amai panze, then totora mbeu yababa. Patinotora mbeu yababa, tinenge takuita zvokutsvaga sperm 1 ndoratinozoisa muzai ramai. So patinotora fertilization yacho haichaitike nokungoti masperms asangana nezai, but takutobatsira sperm iri kuti ripinde muzai mamai. And izvo ndo zvinhu zvatiri kuita zvikubatsira vanhu vane mbeu isina mvura yakanaka yechirume.
Vanotiwo IVF muZimbabwe iri kuronga kuumba bhanga rekuchengetera mazai anamai kubatsira vaye vatichemberei vanenge vachida kuita vana. Vanotiwo sezvo IVF ichikwanisa kuita chete pazvipatara zvepamusoro zvine malaboratories, vari kuronga kusangana nebazi rezveutano kuti vafambe munyika vachikohwa mazai anamai nembeu dzana baba vachizozvisanganisa kuHarare. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevebazi rezveutano kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kutaura nevabereki vemwana akazvarwa pachishandiswa nzira yeIVF, asi Dr. Mhlanga vanoti mhuri iyi haisi kuda kuzikanwa zita rayo uye mwana wacho ari kurarama zvakanaka chose. Ndakamirira Studio 7.